manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 30, 2022. Mangateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mudzimai wava Job Scala, amai Ellen Scala, votadza kuvapa keke rebirthday nhasi apowo Britain iri kushora kubatwa kwavari kuitwa vari mujeri pamwe nevamwe vanopikisa.
Vaskala havasati vambosungirwa mhosva yavo, vati vari kuonekwa vachiiswa mumanjema vachiparedwa vachinwa makoti vachinyadziswa mukadzi wavo achiratidza kuti vaonekwe. Zvinhu zvokuti kana zvakuonekwawo nedzimwe nyika dzakaita seBritain, zvinhu zvinofanwa kuve zvichitaurika at that level.
Tine hurukuro negweta vaKenneth Masie, asi tabatawo mutauriri weZANUPF vaChris Mutsvangwa avo vanoti
zvevari kutaura zvanaisikana tiri kuita mutemo wedu wenyika. Ivo vane vavo vanhu vakaisa mujeri wekuirish Republican Army vavaiti materorist, uyo vaakatenga achitokonzera kuti kuite mhirizhoni pamunyika. Ngavambosiyiwo mitemo yemiri inozabwa nematare edu aite basa ravo nekodzero yeconstitution yedu.
Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu uye cricket nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai Ellen Scala, mudzimai wemiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala, vanoti varambidzwa kuvapa keke ravo rebirthday nhasi mujeri rechikurubhi. Vaskala vasvitsa makore makumi mashanu. Mutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa vashora zvaitwa nevemajeri ava, avo vakavarambidzawo kuona Vaskala svondo rapera. Mabatirwo avaskala ari kushorwawo zvikuru munyika nekunze, uye dare reparamende remuBritain rakakurudzira mambo Charles kuti vasimudze nyaya yeZimbabwe pamusangano nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa. Britain inoti muZimbabwe muri kutyorwa kodzero dzevanhu zvine nhoroondo. Mukuzeya nezvenyaya yekurambidzwa kwamai Scala kupa murume wavo keke, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie.
Mutemo uri very clear in terms of constitution kuti munhu anenge akasungwa ane right yokuonekwa neespouse, and right iyoyo iri guaranteed muconstitution section 50 subsection 5, inotaura kuti munhu wese ari detained asati asendedzwa ane right yokuti spouse yake kana kuti partner yake imuone. Saka zvaitika izvi zvinhu zvinotyora mutemo, and maprison officers angasikafani kuva achiita izvozvo.
Saka magweta angaite sei panyaya yakadai, nekuti tiri kumboona svondo rapera vaChamisa vakarambidzwa kupinda nevakuru vemajeri vachiti vainge vaudzwa navaziyambi ziyambi vanovagurukota rezvemutemo kuti vaChamisa vasabvumidzwe kupinda, asi vaziyambi vachiramba kuti havana kudaro. Panogadziriswa sei pakadaro kana Vaskala vachiramba vachityorerwa kodzero dzavo?
Sezvo zviri mubumbiro romutemo, magweta avaSkala vanokwanisa kudzokera zvikare kumatare edzimhosva kana kuti either kuhigh court kana iko kumachiri court kwavari kutongerwa, voisa inonzi application yekuti vabvumidzwe kuti vava vachipinda. And kana iyo application iyo yakagrandwa necourt, vanenge vachirambidza Vaskala kuti vaonekwe either nemukadzi wavo ingava spouse kana kuti nemagota avo, vanenge vava mune inonzi contempt of court, and ivo vari kurambidza vanogona kusungwa.
Totarisawo imwe nyaya, tiri kuona nhengo dzedare reparamende kuBritain uko dzichiti pachaitwa musangano pakati pamambo Charles nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaRamaphosa panofanira kusimudzwa nyaya yavari kuti yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Munoona sei danho iri?
Izvizvinhu zvandingati the welcome development, because matyorerwo ari kuitwa kodzero dzavasikala haana kumira zvakanaka, ende zvinhu zvinoenda yatingati pa the core of my rights are in constitution. And the international advocacy iri kuonekwawo nedzimwe nyika kuti izvi zviri kuitwa izvi hazvizi right, zvokuti vasikala havasati vambotongerwa mhosva yavo, but vari kuonekwa vachiiswa mumanjema, vachiparedwa, vachinwa makoti, vachinyadziswa, mukadzi wavo achiratidza kuti vaonekwe. Zvinhu zvokuti kana zvakuonekwawo nedzimwe nyika dzakaita seBritain, zvinhu zvinofanira kuva zvichitaurika at that level kuti vapewo pressure kuZimbabwe government kuti kana ivo veZimbabwe government kana kuti ivo vamunangagwa vasiri kuzviona vari munyika mavo, ngavaonesewo nevamwe vanhu vanenge vakati vavakidzani kana kuti vanhu vanenge vachida kuchipidzana navo.
Sika vehurumende yeZimbabwe vari kuti havapindire pane zvinoitwa nematare vamasi.
Izvi zvazvizi zvinhu zvechokwadi, because tiri kuziva kuti nyaya yavasikala it's a political persecution. Zvinhu zviri kutova kuti ivo vasikala vari kusungirwa nyaya dzepolitics. Saka vehurumende kana kuti vezanupf kana vehurumende havangambotauri kuti havakwanisi kuva vachipindira, vari ivo vakatozvitanga zvinhu zvacho, ende ndivo vanokwanisa vega kuzvimisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutauriri webato reZANUPF vaChris Mutsvangwa tikatanga nekuvabvunza nezviri kutaurwa neBritain.
Vanongonyaudza vanhu vekuBritain vava nemakore 42 Zimbabwe yakasununguka, asi vanongorota sekunge ndivo vanotonga Zimbabwe. Nyaya yekuti vagara vari vanhu vavadzvinyiriri 400 years haibvi mumusoro mavo. Zvekare ukama huri pakati peSouth Africa neZimbabwe haumbobva wakapatsanurwa nemaBritish. Vaidzvinyirira iyo South Africa yacho nekudzvinyirira Zimbabwe, ndivo vadzvinyiriri vekupedzisira. Saka kana vachinga vati South Africa inge vaterere pane nyaya yeZimbabwe, vari vari kukonzera masanctions nezvimwe zvirongwa zveupfumi zvavakati tenera vachinga vati zvichatiparadza, vatoona ukama hwedu neSouth Africa huri kusimba.
Muunga pamuenzaniso
pese pese pari kutaura South Africa iri kutaura ichisapota Zimbabwe, muchino pave nemasanctions eSADC. South Africa ndeyeSADC yakaita kunge iri pamberi kana kuUnited Nations ichitaura nyaya dzese dzemasanctions, ndo nyaya dzakonzera kuti pave nekuti vanhu vemuZimbabwe vaende kuSouth Africa vachinotsvaga mabasa. Zvekare Prince Charles ndo vakadzikisa mureza kumaBritish pakuti Zimbabwe ichive nyika vachimwana mudiki 42 years ago. Zvinototachena kuti vanoziva kuti Zimbabwe nyika yakasumbuka, ndaa ndo vakadzikisa mureza. Saka havana kodzero yekunge vachinyaudzwa nenyaya yekuti vapinde nenyaya dzemuZimbabwe, vakatodaro vari kurasika.
Asika hurumende nebato reZANUPF vanga vachiti pavanotsvaga rutsigiro chakakosha kudyidzana nenyika dzose idzi yavari kuti re-engagement, hazvizokanganisi here donzo rebato iri?
Isusu tinoda kuti tifambidzana, hatidi nyika yatinoti imhangi yedu, toda kuti nyika dzese dzive shamwari dzedu. Asi chinonetsa maBritish ndechekuti zvitadzo zvavo kuZimbabwe zvinorema zvavakaita. Vakatitonga havasati vambotipa mareparations, vakatikonzeresa hondi yaIan Smith yakauraya vanhu vedu. Havasati vambotaura nezvazvo kuti vamboti vanhuanaIan Smith vaifanira kunge vakatongwa nedare rinenge riri kuNuremberg revanhu rekukodzera hondo. Zvakawanda zvitadzo zvedu neBritain, tikazviisa patafura kuti vatipivhiri mareparations kana kuti vabvume kuti ndo vakakonzeresa varungu vangu vari muno kuti vaponde vanhu vedu vanosvika kuma100,000 mazuva ehondo. Tikazviisa zvedu zvinotoraudza kupfuura zvavari kutaura izvozvi. Izvi
ko panyaya yavasikala iri kusimudzwa iyi vaMutsvangwa munoti kudii?
Zvevari kutaura zvanavasikala, tiri kuita mutemo wedu wenyika. Ivo vane vavo vanhu vakaisa mujeri wekuirish Republican Army vaiti materorists, uyo vakatenga achitokonzera kuti kuite mhirizhonga munyika. Ngavambosiyiwo mitemo yemiri yemuZimbabwe nematare edu, aite basa ravo nekodzera yeconstitution yedu. Angavariki vairota vachifunga kuti vari kutonga Zimbabwe zvakare. Pane nyika dzakawanda pasi rino, vadii kuenda ikoko kana vachifunga kuti ndo mwari wepasi pano. MaBritish vanofunga kuti ndo mwari weZimbabwe, ndo nhamo yavo chaiyo chaiyo.
Asi kamuri kutaura nyaya yekuti pahondo zvichida vaifanira kuripa, vamwe vanopikisa ka ambassador vanoti ko Zimbabwe haina kugadzirisa wandambudziko rakaita seGukurahundi inogotarisira sei kuti Britain itange yagadzirisa
svondo rakapera chairo kaive nedare guru nenyaya yeGukurahundi tiri kunadzirisa nainyaya yavana vemuZimbabwe hapana nyika yasina kumboitawokusapesana ivo vakanzwa nemascots vakarwa nemairish america yakaita civil war isu hatina kuzombosvika ikoko nenyaya yeGukurahundi takagona kunadzirisana takaita yoitakoti ngavaisiyei nyaya yevanhu vemuZimbabwe haisi nyaya yavo ivo vano dzavo dzavakaitirana ikoko ungameni kunetsana kwavo nemascots nemairish takambopindira
mutauriri webato rezanu pf vachris mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSomalia vaHassan Sheikh Mohammed vanoti vanhu vanosvika zana vakaurayiwa vamwe mazana matatu vakakuwara nemabhambo ainge akateiwa mumotokari mbiri nezuro. Mumwe mutori wenhau Mohammed Issa Kona akaurayiwa uye mutori wenhau weVoice of America Abdul Kadir Mohammed Abdule nemumwe anoshandira Reuters Praisal Omar vari pavanhu vakakuvara. Russia yazivisa kuti yambobuda muchibvumirano chakakokerwa neUnited Nations chekuti Ukraine ibvumidzwe kutengesa chibage negorosi icho chaona zvirimwa izvi matani mamiriyoni mapfumbamwe zvichitengeswa pasi rose kuedza kupedza dambudziko renzara. Russia inoti yatora danho iri nekuti Ukraine yakarwisa ngarava dzayo mudunhu reCrimea rayakapamba kubva kuUkraine yacho. Ukraine inoti hainei nekurwiswa kwengarava idzi. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati zviri kuitwa neRussia zvekuirambidza kutengesa chibage zvichawedzera matambudziko enzara kunyika dzemuAfrica nemuAsia. America yati Russia iri kuda kushandisa chikafu sechombo muhondo yayakatanga pasina idena muUkraine. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Mwoto kutika mkoko chwe, kutu ya mkoko, ino chwe nima uko chwe, harikiti ya ndeshi kutangu. Ino jandoshi mshinika uki njiti pindu. Kwa utako, tini mapranga mama, tini chwa utika na mapranga ya kashanda, nisha zikiringa ya kariba sabi za kina mkoko. Kwa utika uki mshinika uki natura uki ya kresha mpita, chakaka te biwak kana kutinamu. Kana kutiru mazingaya, tini singa patini chwa uki. Ani kushandisa kutuweza nishu shakari. Mungu shumeta kutuweza 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 mkoko. Tumeona sereti magambo karati nishu shakari.
Ko pa kutengesa pa azizo netere kuti muna anga achi tengesa. Mungu tengesa la mguwa guwaere kana uti panivamwe emu shitoro wa mnu shanda nao.
Mungu kutengesa uchi raka nchini zaki.
Kutengesa uchi?
Ere uchi. Uchi mungu mtumakinkoto uchi loka ulebo ndi mwoto. Iyo zvandanda kanza zvangu tindise masupermarket kuti zvangu chiri kukura asi nezvitoro zvazvidiki zvandiri kuita uchimomo ndine vamwe vanotorera pamatemu zvandisa matemu munzvimbo dzakasiyana siyana maprovinsi eZimbabwe inenge mtiro tinengekera ipapo zvakare.
Ko idzo nyuchi mune muchitengesa mari uye kana munhu achida kubvisirwa nyuchi mune muchibhadhasa mari yakawanda zvakadii?
Pana yekutengesa nyuchi tinoenzana nematurity yeswamu. Kuti swamu inenge changotanga kana iri machuwa kana chiri idiki inotangirawo pama $40. Ende mumatowa macho macho yekuti ndikutobvisa swamu nkoko yangu yandatoumba anotangirawo pama $60 zvichipira. Ndotozova panhau yekubvisa nyuchi zvinoenzana nemuri saka tinotoita kuti tatobvisa nyuchi muchini tinotanga ndamuita inenzi assessment. Yekuti nimbotarisa nzvimbo yacho kuti inoneka kukwira nechakira chakakubatwa nechitoro zvinhu zvakaita sezvo zvinoita kuti mafurayidhi acho asiyana asiyo assessment pasi zvaiweka inotocha chechelavo zvino tikatanga kuzodzika nechidzaku nekuzotsakura nekuzotsiya chachinoita kunoita shoot kanzi ndepapo muchati asichadzoki zvinotangira pasi chechelavo chechipisi
ko pa kuzotenga mabhotoro acho nezvimwe zvimwe nenge muchizvitenga kupisa
tinotenga kuna industry kumasasa kunogadzira maplastic ndonini ndinemalabels angu ari kuendera nemikakambani kangu kandakavhura
makutoshanda nevamwe here kana kuti muchiri kuita mega zviri kufamba sei makapinza vamwe basa
aiwa ndakatopinze vamwe basa tinozvinzvandikoita kurudzira tiri project indi chekuti tisimudzire vanhu vana chidiki kana kuti maitarimenzo nekuti nindo zvakandisimudzirawo saka handisangi ndega ipapata ndine vamwe vandakatiena nekuti kapangu vacho kana ndikawandirwa nemabhiri nezausis nematuvesitas anondibatsira vanenge vachiendawo kune dzimwe nzvimbo ndendinozoike zvakare vamwe vanondibatsira kuti pasinzira akaunti vanenge vachitengesawo chinzvimbo dzakasiyana siyana
saka kambani yenyu inonzi sarai
inonzi elimmacony foundation environmental justice
asi tinomboonawo vamwe vanhu vachichema chema vachitivo dzimwe nguva vanotengeserwa huchi hunenge husiri huchi zvinofamba sei munombonzwa here zvichemo izvozvi
tinoto zvinhu zvamutunge zvenyu izvozvo ndo zvinhu zvinoita kuti maketi yehuchi ibvaita seinorwadza asi iripo imhoyo yekuti munhu anenge akanzotunga huchi hwese saka anenge akutekutunga kuti ndoziva sei kuti huchi chaiwo chaiwo saka ini zvandinoita ndezvekutotipa point of sale chaio tinokurudzira kuti hati test dzehani before itestit tine matesi akasiyana siyana atinoita pahuchi anoita kuti tikwanise kuziva kuti uhuchi chaiwo chaiwo uhuchi hwakabikirwa shuga saka nemhau yekuti vanhu vari kuchaga mari vamwe vanobikira shuga voedzera muhuchi hwoyo asi tine zviratidzo zvatinotoona zvinotaridza kuti aiwa uhuchi chaiwo chaiwo ndechekutanga so chipindi chimwe chinhu chatinoda kuti vanhu vagare vachiziva ndechekuti nyuchi dzine masizi kana kuti matesi panopfuura 1000 zvichidyawo zvinhu zvakasiyana zvichibvawo nzvimbo zvakasiyana kureva kuti huchi huna hauzotesti zvakafanana hauzoratidziro zvakafanana takasangana nemwe huchi hwepepe humwe hwakaita bhiyechi chaiwo humwe hwebrown humwe hunenge hwakada kutonoita pinki kana kuti redi hazvichareva kuti hwaasiki hunenge inhau yekuti sereji kana kuti rigeni kana kuti spet yenyuzi dzacho ndo zvakasiyana saka pako ejuketa vanhu vanenzikomatimu saka nitovakurudzira kuti munotizoona sei kuti aiwa uhuchi chaiwo chaiwo uhwu hauzi
mungatsanangura here ipapo
ichekuti huchi hauna shelf life ezinonhuzi ukaiswa mucontaina iri tit isingati nenhumba kana mvura huchi haufaniri kuexpire kana kuita kwatu kana kuvira saka mukamwa muka wakuvira zvoreva kuti pane zvakaitika kana kuti mukapinda musupermaket mukaona huchi hwakuita mleyas izvozvozvo zvinotiratidza kuti eza huchi hwakabikirwa kana kuti pahwaipekwa pane zvisina kuenda zvakanaka hunogona kunge hwakasindai kunokondenge mvura kana kuti huchi hwakamorwa husati hwaka maketi achiomamirira yakaita ndeyekuti iri inanyorerekera kuti vanhu vanotenga kuna vanhu vakajaira kuziva kuti uyu munhu anogadzira huchi chaiwo chaiwo ari kutengesa huchi chaiwo chaiwo hwaanenge akarima izvi saka kana munhu achitopinda maketi machizvo zvinotoreva kuti kana asina makastoma kudhara anenge akufanira kutotengesa nehwese kune vanhu vagara ine makastoma
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare olin nekupinda muchirongwa chedu saka vanhu vanenge vachida kukubatai vachida huchi vachida kubvisirwa nyuchi vanokubatai papi chaizvo
vanondibata panhamba zvinoti 0774549264 0774549264
Tinotenda yanga iri hurukuro yataita namuzvare Olin Makoni vanochengeta nyuchi vari kwaRusape. Iko zvino tochienda kuna Tanunoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu
Vatereri tasangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanunoka Wande ndichiti nhasi tiri kuda kumboteerera kumazwi enyu amakatitumira.
inini cha panda mbunjo wangu ndo kuti kwa awa maprofita haya no profita especially vekuma juani masuwa anovona ere kana kuti wane gazungu nye pira wano nukuti kwa kawa ya chibereche corona isha apana kana mprofita wana taka wajita ura kuti corona isha uya right haka ngonyara kutizi asipa niwa wantu batuwa wajita ura wakutuwa zukuti mishonka iti ino ita kana kuti yee swazo di msa tora mafaksina acho haiti maprofita ya wawandu wangu wakuta ura bacho mwea onisha saa hindi mwea omware ree kana tuwa onisha saa mwea osu kwa mboga na dupane mbutu wangu mbaku na suwisisa chewu chewu kana vari becho kwari chewu chewu kwa wachiti uzoti korona iyo isha perari hini
makadi yenu wa shamarari we studio sefieni pamwine miwa tereri we studio sefieni ndi andukuda kupunza u pamusiano we stendero apa kuti chitendero cha chimuslimu vanoti mwari wawo anonzi ala isusu wedu tinoti ndimwari kusiana kwa kusiana ere kwakaita ana mwari ava kana kuti mwari mumwe chete asi kusiana kwemashedzero chete ndiwo mubvunzo wanga ndati ndikuda kupunza u ndisho zvichete ndatenda hangu ndiro ndimaingwena kuchegutu
magadi kwa mukomandana nokawande ndivo muri kutaura na Kelvin Chiona pa South Africa ndati chitokumbira kuti mukambozama kubata vaparidzi Jesus Revelation Ministry ya Apostle Chiwenga kana pa mukagona kubata iyo Apostle Chiwenga kana Pastor Gerald Baloyi zvetimbonzwawo kuti vanoti kudii pamakomenzi avo.
Ini ndiri kuno ku Cape Town ndinoitwa mai kumire ndinoda kupindura pana baba wakataura vachiti izvo nenyika dziri kuti dziri kunamata nevafundisi vanhu vese vachiti vari kunamatira nyika ichokwadi vanhu vanonamatira nyika asi chanoda kuudza hanzvadzi yangu iyi ndechekuti hapasi pose pekuti unoti ukanamatira mwari chinhu chauri kuda wobva wachowana pakare pakare aiwa mwari wakatipa machoices pakurarama either you choose kuti unoda kuita zvakarurama kana kuti unoda kuita zvakaipa. Saka nekudaro iko zvinezvi nyika yeZimbabwe takaitarisa ruzhinji rwese iko zvinorwara sika kubvira kuna vatungamiriri vacho chaivo vanhu vachuza kuita zvakaipa. Saka vashoma waya vanenge vachiri kuita zvakarurama ndo vanonamata minamato inogona kuva ine breakthrough otherwise kandai ukanamatira chinhu asi iwo uchirasika pagwara rinodiwa namo namwari hapana kwaunenge uchienda muna mato wako. Saka izvozvo ndozviri kuita kuti nguva iite seiri kurebesa zviite sekunge mhinduro iri kunonoka asi mwari nguva dzose vane mhinduro. Chinodiwa chete namwari ndechekuti timude timuitire tiri pano pasi kuti tigozofara naye kudenga tafa. Hapana munhu anorarama forever nguva yedu yekurarama pano pasi diki diki chaizvo. Saka hanzvadzi dai uri mumwe ndaingokukurudzira kuti ude mwari ende uye unamatire mhuri yako nekunamatira wafuti nyika yako mhinduro ichauya zvayo.
Pazuvai pazuvai pastudio 7 muzuva ranhasi zuva resvondo ndirudo kumbobvunzawo kuvakuru vemadzisvondo nevakuru vose vanonamata muchitendero vechitenda mwari vechirumbidza mwari kuti makare kare kwanga kuine vakuru vanga variko vechiti isu tinoporesa asi pamusoro pecovid-19 kumbotamaonawo mwati ndatumwa kucovid-19 covid-19 ngaipere kuratidza kuti chii chaakuitika makore anaa mwari wetiri kutenda wasiyana here namwari wekare waaitenda vakuru ivavo kana mwari watiri kunamata mazuva ano wasiyana here newanga achinamatwa makare kare. Kune vachandipindurawo mubvunzo wangu wandinawo ndatenda.
Ayo ndiyo mamwe emazwi enyu amakatitumira. Ndinokukurudzirai kuti musaore moyo nekuti tiri kutambira maaudio enyu akawanda zvikuru. Kana muine zvamungada kugovana nevamwe vateereri pachirongwa chino kana mibvunzo yezvechitendero chipi zvacho, zvitumire kwatiri tichaedza kutsvaka vakakupai mhinduro. Tumirai mibvunzo yenyu kunamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei svondo rinouya apo tichakuunzirazve chimwe chirongwa chezvechitendero.
Garangarira Jesu, kuti makanisira kana kuti.
tinotenda tanonoka wande uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristla Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munau zvemitambo, Dynamos neHighlanders dzaita mangange 0-0 musi uyo maChevrons eZimbabwe Cricket arohwa neBangladesh. Mike Okariati anoti panyaya inotevera.
Dynamos neHighlanders dzaita mangange 0-0 muNational Sports Stadium nhasi masikati mumutambo wanga uine mufaro mukuru munhandare kuvatsigiri vezvikwata zviviri izvi. Nhasi zvasiyana zvikuru nekurwa kwemazuva ese sezvo kwanga kune kuimba nekutamba vatsigiri vezvikwata izvi vachifarira zvikwata zvavo. Mangange aya ave kureva kuti Dynamos yave nemapoints makumi mashanu nemanomwe, yatiwa nemapoints maviri nechicken in iyo yakarova Cape United 1-0 nezuro. Asi Dynamos yave nemutoro mukuru sezvo iri kusangana neHerentals pamwe neCape United mumitambo miviri yasara. Herentals yacho yarohwa 2-1 neBlue Chiefs iyo zvekare vari kusangana nayo mufinari yeChibuku Super Cup musi wa19 mbudzi. Cranbourne Bullets yaita mangange 0-0 ndokupinda mapoints makumi matatu nemanomwe vakaenzana neCape United muhondo yekurwira kusabuda muPremier Soccer League. Zvichakadaro Zimbabwe nhasi yazvomesera makwikwi eT20 World Cup Super Trophy eCricket apo yarohwa nemaranzi matatu neBangladesh iyo vanga vatarisirwa kurova zvisina kana kushupikira. Asi zvino hazvina kufamba zvakanaka muBrisbane Gabba Ground apo Najma Shanto akanda maranzi makumi manomwe nerimwe chete 71 ndokutungamira Bangladesh kusvika pamaranzi zana nemakumi mashanu 150. Mukutevera Zimbabwe yakwanisa maranzi zana nemakumi mana nemanomwe 147. Mutambi akanda maranzi akawanda ari Sean Williams uyo akanda maranzi makumi matanhatu nemana 64. Kunyange hazvo Ryan Bull abudawo nemaranzi makumi maviri nemanomwe 27. Izvi hazvina kubatsira. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko nechitatu svondo rinouya neNetherlands. Mutsigiri wechikwata ichi vatinashe Musunza vanoti maChevrons anofarira kutora mutambo uyu semimwe mitambo yavatamba kunyange hazvo Netherlands isina mukurumbira wakanyanya mumutambo uyu.
Saka Zimbabwe isu hatisiko andareta kutora game rese is the best game but nyangwe tikadyiwa nyangwe tikaita sei but vakomana vari kutamba saka tongovavisha good luck Zimbabwe.
Zimbabwe ichasangana neIndia mumutambo wayo wekugumisira weSuper 12. Matikiti zvuru makumi masere 80,000 emutambo neIndia weZimbabwe anonzi atotengwa ese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa musoro inawo zvakare. Mudzimai wavaJob Scholar, amai Ellen Scholar, vatadza kupa vaJob Scholar KK Rebuffed ravo nhasi. Apowo nyika yeBritain iri kushora kubatwa kuri kuitwa vaScholar nevamwe vanopikisa vari mumajeri. Asi mutauriri webato reZANU PF vaChris Mutsvangwa vanoti Britain haifaniri kuudza Zimbabwe zvekuita. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isi